Chepchang and Limoti, Nakanganza Nambunam Kuruenika, Achuya, Ikuzo, Adressa, Congress, Kanemunika, Nikaiki, Irikondo, Asin, the Kazo, Veringashin, the Kona Kutsi, Vachechu, Vakajita, Unguva, Kangi, Britain, Itako Attack, and Nima Germans, after World War. Saka zvakaitwa navaZelensky zvine precedence kuti zvakamboitwa kare. Uye zvanga zvakakosha kuti maAmericans, mataxpayers kunyanya, vane mari dzavo dziri kuendeswa nehurumende kuUkraine, vavanzwewo vachitaura kubudikidza nezviri kuitika kunyika kwavo pane dzimwe nguva.
Makaona sei kutambirwa kwakaitwa zvaitaurwa navaZelensky uyezve zvingabatsira here kuti hondo iyi pakati peUkraine neRussia ipere?
Chinhu chakanyanyisa kundishamisa ndechekuti vanhu vemuAmerica havasisina kubatana paforeign policy. Isu tichitanga dzidzo dzedu dzepolitics taiudzwa kunzi maAmericans vanga vari kusawirirana padomestic politics, asi kana yava nguva yekutaura zveinternational politics vanowanzenge vakabatsana. Asi nezuro makaonawo kuti paitaura vaZelensky, maRepublicans ane chitsama vakanga vasingasumuki kana kuvaomberera kana kuvakwazisa, kurakidza kuti pane madivisions aripo. Kuti vanhu ava tingati vanosapota Russia here hazvisati zvamboitika muAmerica kuti unowana mapoliticians anenge achisapota Russia. Azhinji maAmericans anowanzenge akabatana mukuopoza zvese zviri kuitika kuRussia. Saka ndicho chinhu chakatangisa kundishamisa ichocho. Asi overall ndingati speech yavo yakatambirwa zvakanaka kune veruzhinji munyika.
Mbotarisa kuti iyo hondo pakati peUkraine neRussia tingati iri kukanganisa sei pasi rose?
Iri kukanganisa zvakawanda kubva kune zvakataurwa naivo vaZelensky kuti munyika mavo hamusisina magetsi kana mvura. Tinozivawo isusu kuti wheat inogadziriswa chingwa nezvinhu zvakawanda wanda yakanga ichibva ikoko kuUkraine. Saka pasi rese rava kutotarisirana nemashortage. Ini ndakanga ndisingatozivi kuti nyika dzemuAfrica dzimwewo dzinotoimporta wheat kubva kunana Ukraine, nekuti zvinonzi weather dzedu hadziiti here pakurima yakadaro. Kwozochiwo nyaya yekuti oil zhinji iri kushandiswa nenyika yanga ichibva kuRussia. Ndokusaka mazuva akatanga hondo takaona kukwira kumitengo yefuel zvakanyanyisa.